dzakwenzere uku kuimba kunoitwa nechikwata chenobundu chinove chikwata chevanhukadzi vashanu vanoimba musambo wenziyo dzinoimbwa pasina magitare kana zvimwe zvakadaro. Kuimba kwechikwata ichi kwachiitisa mbiri kunze kwenyika kusanganisira munyika dzakadai seAustria, Germany neUnited States uko kwavanochienda vachinoimba. Mumwe wevaimbi vechikwata ichi Heather Dure anoti zvisinei kuti basa rinogona kuwanisa raramo kuita zvemitambo kusanganisira kuimba kuchiri kutarisirwa pasi nevakawanda munyika uye kuzviita kunonetsa zvikuru kunyanya kuvanasikana kana vanhukadzi. Heather anoti kuziva zvinhingamupini zvinosangana nevanhukadzi vechidiki mune zvemitambo kusanganisira kusabhadharwa zvakakwana ndiko kwakapa chikwata chavo shungu dzekutanga chirongwa chekuti vawanise vanasikana vechidiki vari kuita zvemitambo masanitary pads ekuti vashandise panguva yavo yekutevera.
Kumba vanhu vachingoti zvinhu zvengoma hazvibhadhari what and vowanikwa maita giki tadanwa kumuchato hakuna mari apa tiri kuzvimaketa handibuya growing artist hakuna mari kumba mazuva angu akwana mama anoti izvo kwati mama maenda kumuchato chitenga kamapedzi ako wanikwe hauna mapedzi apa unofanira kuenda kubasa kunoriisa. So we found out kuti okay, why don't we try and help and give back to the community and we start my pet banks muma youth centers all over Bulawayo.
Chikwata chenobuntu chakaparura chirongwa chepet bank kana kuti dura resanitary wear munguva pfupi yapfuura uye pachiitiko ichi vanhu vaiuya kuzoona chikwata ichi chichiimba vaigona kubhadhara nemapaketi emasanitary pads matatu pamunhu kana kuti madhora mashanu. Pari zvino chirongwa ichi chakanangana nekubatsira vechidiki vanoita zvemitambo vari paindlovu youth center mumusha unogara veruzhinji wechavalala uko kunove kwakatanga chikwata chenobuntu makore matanhatu apfuura asi vanoti vanoda kuti chirongwa ichi chikure. Muzvare Molin Mbedzi ndichipanga mazano anoshanda akazvimirira ega munyaya dzebudiriro uye ndemumwe wevaivapo pakaparurwa chirongwa ichi. Muzvare Mbedzi vanoti chirongwa ichi chakanaka asi vanoona sekuti hachikwanisi kunge chichienderera mberi kwenguva yakareba.
Kuchangiri pa sustainability especially nekuti mwana kana maybe anga achimbozva kuti kunodambugwa t-shirt yasakarandizi ndowachaangu nesipo ndoiomesa ndoshandisa nhasi mandipa mapedzi next month ndodzokera zvet-shirt kana zvisiri sustainable kana achibvava kuti vatavagona kuramba uchizviita it's okay asi ndinchiona sekuti pane zvimwe zvinhu zvinokwanisa kunga zvichiitwa like avayo avaiti mawashable pads avanoti ari hygienic anoutsanana chaizvo kana taita initiative yekuti ngativatsvagiri izvozvo nekuti izvozvo chinhu chavanhu vakwanisa kusara vachishandisa isi taenda.
Asi Zanele Manhenga imwe nhengo yechikwata chenobuntu anoti kunyange nyaya yekudhura kwemasanitary pads ichitaurwa nezvayo nguva nenguva dambudziko iri harisati rapera nekudaro hapana panganzi nyaya iyi yakwana kutaurwa nezvayo.
Izvi haisi nyaya inopera as long vasikana vachibarwa nyaya yemapedzi inogara ichingotaura chete so kuti mapedzi avanhu vakawanda vari kuzviita vasikana vakawanda vari kubarwawo ini ndotoshuvira kuti generation yatichabara isusu ichaona mapedzi akuita free achiwanika pese isiri nyaya yekutenga kwanza anodhura.
Mumwe mutori wemufananidzo anoshanda akazvimirira kuda kwashe takundwa anorumbidza chirongwa chechikwata chenobuntu achiti chakakosha zvikuru. Anoti zvisinei kuti pane ruzivo rwekuti vanhukadzi vanogona kuita zvirwere kana vakashandisa zvinhu zvisina utsanana panguva yavo yekutevera kune vanhukadzi vakawanda vachiri kuita izvi nekuda kwekushaya. Takundwa anoti hurumende inofanirwa kupindira panyaya iyi.
Tinozvikurudzira kuti vanodai vakauya pamwe chete vobatsira kuti vana vasingakwanisi kuti vatenge mapedzi vaone kuwaniswa mahara. Tinogona kukurudzira nehurumende kuti gone kupa vasikana vasingakwanisi mapedzi pasina zvavanobhadhara. Zvinhu zvatotoziva, zvinhu zvatombovereka misi nemisi, pane zvirwere zvakaita secervical cancer inouya nekubudikidza nekushandisa zvinhu zvisina hazvina kuongororwa. Saka tinenge tichingoshandisa otora machira, vamwe vanotora mashizha, zvinhu zvakawanda zvinoshandiswa zvinotorwadza kuti unozvibvunza kuti neruzivo rwatanavo mazuva ano.
Heather anotsigirawo maonero ekuti vanhukadzi vanofanirwa kukwanisa kuwana masanitary pads pachena sezvinoitwawo makondom.
Semawanira tinoita anomongoziva kuti maclinic ose, ma youth centers ose, posa paunongofamba unongowana mafree condoms. Ukapinda musupermarket unongowawanawo futi makondom anotengesiwa. Why tisingaiti the same thing nemapads? Kuti ukasvika mu youth center unoriwana pedi rako for free, kana uchida kurishandisa unoriwana, you have access to free pads. Kana ukasvika kuchipatara, kana uchida kutenga unongonotenga muchitoro, asi ngawanikwewo for free just like makondoms. Kuti kana wada kana ndisina mari ndinongomhanya ndononhonga kuiseta ndononhonga kuchipatara kana ndononhonga ku.
Vechikwata chenovundu vanoti vachaita zvose zvavanogona kusanganisira kushambadza nezvacho pose pavanoenda kunze kwenyika kuti chirongwa chepad bank chiwane rutsigiro. Vanoti sevanhu vabudirira mubasa ravo vanoona zvakakosha kuti vabatsire vechidiki vachiri kukura munyaya dzezvemitambo. Kubudirira kwechikwata chenovundu pamwe nechirongwa chavo chekubatsira vamwe ichi sezvimwe zvinhu zvinogona kubatsira kuchinja mafungiro everuzhinji kuti vazive kuti zvemitambo hazvisi zvenhando. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.